manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 14 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi riri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu tinopokanya zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupf.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari, muruda kuti tishinwe tiendepi, chimbosvinwa iwe necorona virus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Imwe nhengo yeZANPF inokachamadzwa vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko avaGonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPollard Professor Lovemore Maduku vakaudzawo vaMnangagwa nezuro kuti nhengo dzePollard hadzisi kufara neurongwa hwehurumende hweConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu tinopokanya zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZANUPF. Tofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro nevanhu. Pari zvino tichakabudisa wirirana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika harisiri nyaya yezvemapadhi ematongerwo enyika asi nyaya yeriyeyere zhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro ronga wakawanda chanisho naisi sebato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZANUPF uyezve zvavaruda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva kwatanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipiwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekuzatarisa zvinyangwa zvacho zviripo ndezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi pamaoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yekusarudzwa kwama nhaji ematare makuru kwesupreme court neconstitutional court zvabuda kubviswa muprosesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vefika kumainterview zvinonzi vanhu ngavangodonwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri aizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka changa tizomutsiya ndeupi. Izvi zvekuti ngatidzoterei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati vake rosarudza munhu waroda kuti ainge pachigaro inga iri kuvanhu hazvina nematura hazvina nemusoro wese masimba eparamendi abuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kuti ite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine uwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Ndizvo ndatsanangura zvino kuti imbiro kana richishandurwa hakungoita kuti vakawanda ndivati. Panodiwa zvitupe zvinoshina vasemi panodiwa vanhu 180 vachadzingira kutangira kubindira. Musemedzi ndinge ndichidiwa zvakare tupe ndinge ndichifanisa kuti haiwe 54 vanhu obviously. Tikasiya takaona zvinhu kwapera zvinotiza yakashayiwa manumbers iyo. Ndikudongowo vanenge vachizoitawo pfungwa dzishoma nedzishoma yanoti zvizaripiwa navabvudzi kufunga. Asara vamwe vanozopotawo vachingofunga vakaregera kuuya kuparamendi. Kutaura kwandiriita mukatarisa mumagwaro kune nhenge zvinhu zvisina kuteuya. Zvekuti vakatoti vapasa vakaita zvekudiridzira vakati hataita vanhu 180 asangu vasingasviki. Kadzikuti isusu tada kuonesawo vamwe vabii vedu chaivo tibatsigira zvinhu zvisina maturo. Sobhati kana zvikadaro kupikisa kwedu kunobva kutibatsirawo kuti tisazvita zvinhu zvakadhakwa kubenzi.
Munoona here vamwe venyu muzanupf vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa.
Aiwa hapana kuwirirana apa zvinongoitwa nemukuru kuzvanupf vanhu vabvudzi kufunga kana kutikisa ka hazvina kubva kubati katiesa kuti tikaita muchisangana navo muparamendi havawirirani nezvinhu zvinoitwa handimuhwekari kutigira zvinhu zvakapfuta kudai.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vakachamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa namwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchinguri Kashiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchinguri Kashiri vakachamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi masanctions kai masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanctions. Mwari wabva ati zve waakuswera wari muzimba hakuzvisina hamba ikonomi yavo yakuchema handiti yedu iri kuvari kutichemedza. Trump ngaazive kuti haasi Mwari. Muri kuda kuti tisvinwe tiendepi? Chimbosvinwa iwe necoronavirus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinhoi vaJustin Munyaradzi avo vati zvataura amai Muchinguri Kashiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isusu utungamiri hwedu hauzi kuziva, hauna gwara rekunyatsoziva tinopasi kana tichirarama tinofamba sei. njozi ya wiwa ni wanu kiyo njozi ni kwa sababu kutulia kutu Afrika ili babu ya saka wakona mtunga miri akarasa uparu mtunga miri ya ministro mchitrenzi watu mchari siroti anufana wonga chitipa kwa rechege nezo kwenyika kubagulezi kunze nezi mkade zinuko na utunira munu yee aruwa zote awanaruzi.
Amai muchinguri kashiri vatiwo batore MDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo batore MDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita mastrike usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona wane mamacheti waya wari kutema iko zvino takazosimuka se joko kuti angati dile nevano. Wanga wari ma MDC angari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wosibata mamacheti zvonzi mazvona izvi anopifa. Asi vamwe vamwewo varipo ndururani asi MDC yanga yatipindawo futi.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaimbo vemutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANU-PF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunowa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumundi mavari. Ndiana angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiana angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwe ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana chimbwido nana mujibha vachange vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko. Asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato reZANU-PF vapepraito garepi negurukota reMashonaland West amai Muliswa Chikoka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakavhunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo varutaya kuti vamudzi vanhu kuti unoita sei coronavirus. Saka ndozvatinongokoshesa zvekuti tidzivibatwa nayo. Uzvaita kunge uchararama upenyu hwegonzoka hwokuti uza kuti panze apo pakaipa saka hapabudiki. Bat unoda kuti uende kubasa ndo dambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya, gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi. Zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba. Bat chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomaongo munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Haimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakadai sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira pai urizani. Anotaura izvozvo zvinowanzika ende kana izvozvo kuti utaure kuti ndakumbosuduruka uchienda kupi uchiti chii. Ndaitofunga zvangu nezvazvo kuti hai kunongo zviri nani but hazvinyatsobuda kuti chikoo dunga tinda na amana na kuja na kumbusuduru bando zuri yanezi tiziri ku paraza kuzuri kwa sio
zishinga zisweni Zimbabwe mumabatiro arpitwa nyaya iyi
zakatu andepa kuti iko paraza kwa sio na kwa information zokuti zino buda pa zitiri kuti zakati dozaitika uye zidimwe nyika nyaya zvanga zvingobuda zvita zvita uende maindavhi zvanga zvita zvichitwa zvino zvino tinetse kana kuri kunana nyika dzedu dzakaita seZimbabwe kwanza kudzidza izvozvo kuti buda pachena especially zvinhu zvinenge zviri critical especially zvirwere zvakadai izvo
ko zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo muCanada makabatana here mukuedza kuona kuti denda iri ringarwiswe sei uyezve kumuchionawo kuti kumusha zviri kufamba sei panyaya yecoronavirus
pari zvino izvozvo zvekumoti tinenge tichingotaurawo kama ma WhatsApp group kuda kumana ichinjirirai ngwarirai kusvisai panza apa paipa nasi hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro mauniversity zana University of Mazu University of Concordia hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro makambanizo vari kutraya nyaya dzequarantine idzodzo.
Avo vanga vari vaPeter Mashiri vachitaura vari parunhare vari kuCanada naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai ndaizivei Manyoni vari muMount Pleasant muHarare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mai Manyoni, mungatitsana nguro kuti semadzimai zvii zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muZimbabwe takatarisa dambudziko irori recoronavirus?
Takatarisana nedambudziko irori kahapana chatingakwanisi kubatsirika nazvo, ndochokwadi chekutanga pekutanga. Kozi hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu, asi chinoitwa chaicho hapana. Kana gadziviro chaiyo iripo hapana. Tinodaro norako kuti tinoenda muzvipatara muchitotsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasikuwanika. Saka pangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro? Madzimai muno mutitori padambudziko hombe rakakurisisa, ende Zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo. Kungotaurawo chete muvanhu, asi kuti tingati pane gadziviro iripo hatinganyeba kunenge kwakungoparara kweZimbabwe izvi.
Tombotarisa nhoroondo yenyu imi samai, titewo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndine vana vatatu, 3 pachishona. Vana vandinawo vatatava zvakaoma, handimbodi kunyepa tichemazo. Kare taitomboti mazo ata apfuura akanga tirombotaura nemi pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raizi, tongowanawo kubika chero risina supu. Asi ezvinozvi pamararamiro anda kuita izvinozvi nemhuri yangu tinongokwanisa kuwana hupu 10 kgs iyoyo, ende tinotovavarira kuti iite kama 2 weeks. Asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru, ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma, nenhau yekuti kuti wane mavheji acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumwe muriwo. Vegetable racho chaiwo rine mashizha foya, handisi kukwanisa kuritenga. Takaomerwa zvekutosheya kuti unotangira papi uchienda kupi, because riri kuita 15 bondi. Asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanise kuiwana nevana. Ezvo zvine vana 2 vanoenda kuchikoro. Ndofunga ndakambokutaurirai mwedzi yapfuura iyo cha vana vachangovhura, tikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha. Handina hangu kuzwa mwaimusana kuda kwakuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi kokoko, hazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya. Saka takaomerwa semadzimai kushaya kuti ndinotangira pati. Unotongoti kumuka kwandingaita nekuswera inyasha, asi kuti ndiwane cheuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi. Kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa, naiye arongotitarisa zvakaita nyika yese sezvo zvidhola chairo nhasi $1 US tikarisa kubhondi nhasi riri pa$35 cash, kana iri eco cash riri pa$47. Saka handichazivi kuti tinorarama sei because upenyu hwacho hwatooma. Kana iri sesipo yekugeza yetaangotenga green bar, tatengi maseti mawashing powder zvataita, taongotenga green bar, rinoshata zvese kusuka, kugeza, kuwacha. Saka atizi yuti toshika kupine upenyo wakadaro.
Muru kubata mabasa api uyeze mariza muru kutambira ziru kukwana ere tichiona jama muru kutawraishu.
Mari, nosho tikashitara zvekukwana ka, mari haisisina zvaichatoita zvachose. Wazinini pamurungu pandosenza, ndinosenzera murungu mutena bati ndinopiwa 900 bond. Asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvo zvizvinhasi, iwita 270 mupick and pay. Saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudzika kwekuteni kwamasikati kwamanhero zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose zvimwana anengaida kukwira kombi kuenda kuchikoro vanenge vakunzi ngavachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani pati mamwe mazuva unotozongoguma wokundikana saka zviri kutondiremera zvekuti ndotoshiya kuti ndodii tozvibatanidza sei woenda here kumusha kwacho hakuna kunaya ndogara kuma kukwacho mari yacho haisi kukwana saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatirikuita
tombotarisa munzvimbo yamuri kugara mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa zvirongwa zvipi izvi
zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezvesensas iseni chizvarwa chemuZimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno takangokura tichingozviziva kuti kana kuchiitwa sensas makore ese isusu vanhu tisaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paredhiyo kana pamatv apazetv chibuda kunzi kune sensas vanhu vari kuverengwa but iye zvinozvi ndakangoshokwa last week musi weTuesday chosangana nevarume vaviri nemadzimai maviri vachiti madzama mukasei ndikandamuka hangu mamuka woseyo zvikanzi tiri kuverenga vanhu ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii zvikanzi tiri kuita sensas ndikutadzawo zvinzwisisa because handina kukura ndichiona sensas ichitiwa muitirwo wairi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya uye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri veStudio 7 nemugoera wega wega. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kuita hurukuro navaDifadhuve avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina na Witness Nyandoro vaDhuve vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivawo zita ravo rekutanga vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kana dai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana nhasi tatitiite hurukuro navo vaDhuve tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mwoyo mavo ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaDhuve
totenda baba Jonga
vaDhuve ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunzoko
ndine chitemo chiyakanyatsokutokura baba Jonga ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu Justina nemunin'ina wake anonzi Witness Nyandoro hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo yakashayika mugore ra1994 from kubva ipapo tikabva ndatorasikirana nevana vehanzvadzi yangu ndiri kunyatsokutovatsvaga handigoni kana kutokotsera chaivo nokuti handinyatso kutoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei
hanzvadzi yenyu paya shaika vakatora vana ndiani vaDhuve
hanzvadzi yangu payakashayika zvakaitika ipapo ndokuti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda navo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka inini ndikabva ndaenda kuBulawayo kwavaigara vaigara kuSt Peters kuSt Peters vakatobva kuSt Peters vari kugara kuku kupumula. Kupaka zovu kupumula ipapo. Ndikato wana runare. Zanzi bakato, bakato, babawe mwana bakato shaika, bakato shaika wofu. Saka wana bakato, bakato wane muri emurume. Saka, tezi na ziyo kuti muri emurume baru kufeku. Matendukti ziyo, isemili ya kwa nyandoro. Ndakato kuita, jaya kututu waka wana wapa nyandoro. Kutipane wane ere, baru kutu ziyo, bika toka. Zizi ma news, muma social network, nika mbukinza, ni muma news paper, kana, pana katiluku wana. So, chitemo itamu chandina hacho kwa nvezi Zimbabwe. Bakaterera program hii. Ndakutu Zedwe, ndapota, ndipetere iwo, ndukutaka wanabe ya zazi yangu. Upenyu, hauna kula la mamoshe, nukuti ya andisi kumdwa mamoshe pa upenyu. Kukosika nande utoza uti nyango kwa wari. Kana kuti, pande muna anozi wako, kana wari wa penyu, njilo kumira wati bandi tuake, bandi bandi. Kana hii, kana baka shaiga, pande muna anozi ziwa isozo. Njilo kumira wati andi bandi parnare, andi taure hii, kuti chiti haru kuziziwa, nukuti ndizo wana uzorora pa mwe pangu.
Baba wewa ana iwa wa mkuwasha wenyu, ainza ni starakirizere.
Starakirizere. Andisu kinya suktori rangarira mpushe, chazilu kinya suktori rangarira jete, tupo wake wae wanyandoro.
Paka toru wana wanga wane makura wakadii, wanga wakura wakadii wadui.
Wana nguwa pa waka toru wabaya wabadiki nguwa yoyo, because josi ndo funga nguwa yoyo, ayo somewhere around wana 5 years, witi ayo somewhere around wana 2 years, because witi he was trying to farm banku waya chona, ayo mdiki diso, wanukuto zauti kwa wari awati kala kumborangarira kuti, kwa nambuwe di kupi kala kuti kwa na sekuru di kupi.
Mungawa ni rondo ere kuti andazi yenyu yakashaikai vakasangana sei ne murume wao vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita ramai wa witness na Justina
mali va witness na Justina zera anonzi Setukile aishandisa senini ya kwa shumba kana kuti Setukile spanda vakasangana ku Bulawayo kuti Setukile aishanda ku Bulawayo nguva yachona ndoko vakazosangana ikoko so papanyondoro anga akati aroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatso kutoziva chaiyo chaa kuti kumusha kwake ndekupi dai ari munhu akanga aroora dai taitonyatso kutoziva kuti tiri kunotsvaka kupi kana kuti family yake iri kugara kupi so anga asakuroora ndizvo zviri kuita kuti tonyatso tisaziva kuti ndepanhu vatinotsvaka vanavo
kana paine vanhu ruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya
zvandokutokumbira vanogona kunotibata parunhare pafoni yangu yerunhare foni yangu iri kuti 0044786567997 ndizvokoro zvekare +44786567997 vanavo kana kana Justina ari kurangarira kana ari mupenyu ndofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt sokuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vana vatiti vatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt butiko zvino ndichitaura nemwe ndiri kulondon
aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei
ndinotenda zvikuru because kakutoatleast kutowana closure chaiyo kuti tinonyatso kutoziva kuti chii chiri kufamba nokuti kakana chingofamba chingorangarira kuti kodai vedu vana vari papi inyaya iri nyaya zvokuti ndishungurudza zvikuru so ndinotenda jonga tikutenda chirongwa cheiti chavari kuita chinonyatso kutochiteerera zvikuru chinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru
maita basa vadhuve
thank you
manga makateerera kuna vadifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo witness najustina nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Imwe nhengo yeZANPF inokatyamadza vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isi